Vazulu, tsamba yanyorwa navamunangagwa kuna vaBiden chinhu chinokatyamadza zvikurusa uye haina maturo
nechikonzero chenyu Dr. Zen
nemhosva yekuti ivo vamunangagwa vanogara nehurumende yavo ichiita zvakaitwa nomunhu wakapfuura vaDonald Trump kuAmerica uko pakutsvaga rutsigiro rwezvamatongerwo enyika.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Munyika munomu tinotova nenhau yokuti gore rapera 2023 Advocate Nelson Chamisa vakaposhwa napaburi retsono nembumburu vachipfurwa mumotokari yavo namapurisa ehurumende yeZimbabwe. Hatina kumbonzwa vamunangagwa vachiti buf. Takaonazve kudondorodzwa kwakaitwa kana Mboneni Ncube chaiye kukwekwe akapfurwa zvakare pari pamusangano wekutsvaga zvamatongerwo enyika. Hatina kumbonzwa vamunangagwa vachiita chema kana kuti kukumbira ruregerero kumhuridza nevanhu vakapondwa. Uyezve tinoona zvekuti maitiro okuponda anouya nezhira dzakasiyana-siyana.
Munorevei apa Dr. Zen?
Iko zvino mukaona kuti zvakaitwa vajobscaler gore rapera iro museri vachigariswa muchitokisi kubviswa kumakwikwi ezvamatongerwo enyika. Hatina kumbonzwa vamunangagwa vachiti zvinhu izvi zvakashata uye zvinhu izvi zvandiri kuita hazvisizvo. Nazvino vari kungozviita vamunangagwa. Mukaona zviri kuitwa vaJameson Timba iko zvino navamwe avo makumi manomwe navapfumbamwe vakavharirwa muchitokisi vasina kana mhosva imwe yavaita. Tinoona zvekuti utsinye hwakangofanana nembumburu dzakapfuura vaDonald Trump nedzakapfuura mumwe akazofana navamwe vaviri vari pamhenderekedzo dzorufu muchipatara izvo.
Asi pane chakashata here kuti vamunangagwa vataurewo mafungiro avo panyaya yemhirizhonga yemuAmerica?
Tichitaura mururimi rwedu toti misodzi yegarwe kuti kuzhe kwokuti vamunangagwa vamiri atitautsinye kurudzi rwavo muno munyika munomu. Hakuna chimwe chavangataura chakadaro chokuti tingazvitora kuti vari kutaura zvinhu nomazvo. Zvakashata kuurayana pane zvamatongerwo enyika, asi munhu ari kuzvitaura vamunangagwa ndiwo muiti wazvo. Kwamakore makumi mana namana iko zvino kuri kungofiwa kana chiita zvamatongerwo enyika muZimbabwe.